2005 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 18, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Dare repamusoro ropa mutongo waro nechishanu pachikumbiro chaHopo Chingono chekuti abhadhariswe mari yechibatiso. Vakawanda vorangarira kubviswa pachigaro nechisimba kwakaitwa vaimbova muutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Richizivisa zvarakawana nezuro Baneru, bazi rezveutano rinoti vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi kunze kwemumwe chete akabva kuTanzania vakabatwa nacho munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vava zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nemashanu kana kuti 8,945 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi mana nevasere nechirwere ichi nezuro. Vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvisere nezana nemakumi matanhatu nevana kana kuti 8,164 zvichitevera kupora kwevanhu makumi mana nevapfumbamwe. Vanhu vachiri kurwara vave mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe chete. Pasi rose, Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nematanhatu kana kuti 56 miliyoni vabatwa nechirwere ichi uye vafa vachidarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 1,346,000. America ndiyo iri pamusoro iine vanhu vadarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti 11,698,000 vabatwa nechirwere ichi. Vafa munyika iyi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina kana kuti 254,000. Mutori wenhau Hopo Chingono acharamba ari muusungwa zvitevera danho ratorwa nedare repamusoro rekuti richapa nemusi wechishanu mutongo waro pachikumbiro chake chekuti abhadhariswe mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vaudzwa nemagweta Chingono kuti dare ramajistrate rakakanganisa parakanyima Chingono mukaro wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekunzi akavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare. Rimwe remagweta Chingono amai Beatrice Mutetwa vaudza vachitapi kuti mutongi wedare ramajistrate amai Marehwana Zvogofa vakakanganisa pavakatura mutongo wekuti Chingono hafaniri kubudiswa mujeri sezvo vachiti munhu anogara achipara vachirwara mhosva. Amai Mutetwa vati chingono hasati ambobatwa nemhosva chero ipi zvayo muZimbabwe kana kunze kwenyika. Saka nokudaro hanganzi horomori, asi gweta rehurumende panyaya iyi vakabhosha vaudza Dare kuti chingono akapara mhosva yari kupomerwa iye zvino achishandisa dande mutande rake reTwitter rinova rimwe chetero raakashandisa pakupara imwe mhosva ichiri mumatare yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Asi amai Mutetwa vati nyaya yekuti chingono ane imwe mhosva yakatarisana nayo mumatare hachinganzi chikonzero chinonwisa mvura kuti anyimwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso sezvo asati atongwa nenyaya iyi. VaChitapi vati vachatora mutongo wavo nechishanu mushure mekunge vanzwa mativi ose rimwe remagweta achingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Taenda kucourt nhasi ranga riri zuva rekuagiwa magrounds eappeal yedu. Isusu tokuappeal against the finding ya magistrate yekuti Hopo Chingono is not a good candidate for bail nokuda kwokuti ane nyaya dzakawanda dzaakapara sekuona kwakaita mutongi. Saka state yauya ichisupporta kuti chokwadi mutongi haana kukanganisa mutongi zvaakaita story right. Saka tanoi agiwa mucourt pamberi pajaji Chitapi. Jaji Chitapi vati vachaita ruling yavo nemusi wa20 na 11:30 mangwanani ndobva tichanzwa kuti vanenge vaona chikumbiro chedu chine musoro here kana kuti zviri kutaurwa nestate. Bye-bye.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare kutongwa kwenyaya iri kupomerwa vatevedzeri vemutungamiriri weMDC Alliance vatendai biti namai Linet Karenyikore neimwe nhengo yekomiti yepamusoro mubato iri vaLavmochinoputsa yekunzi vakaita musarinya pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House kwapfuudzirwa mberi kusvika gore rinouya sezvo muchuchisi wenyaya iyi ati hurumende haina kugadzirira zvakakwana. Nhengo idzi dzakasungwa zvitevera makakatanwa ari mubato iri apo dzaida kupinda pamuzinda weMDC uyu. Mune imwewo nyaya, mapurisa aswera ari pane imwe imba kuruwa achitsvaga musoro wemwana wekwamurehwa Tapiwa Makore uyo anonzi akapondwa akabviswa dzimwe nhengo dzemuviri wake dzichida kushandiswa zvechivanhu neveukama hwake. Zviuru nezviuru zvaswera zvakaungana pamba apa zvichiimba zvichiti musoro wemwana uyu unofanira kubuditswa. Vamwe vanhu vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nemuruwa pavanzwa kuti pane fungidziro yekuti musoro wemwana uyu unogona kunge uri pamba apa. Mumwe wevanhu ava amai Keresenzi yaJakarasi vati vabva kubudiriro uye vati mwoyo wavo hauzorore kana musoro wemwana uyu usina kuwanikwa. Pataenda pamhepo, mapurisa anga achiri pakati pekuchera mubindu repamba apa, umo muri kufungidzirwa kuti ndimo makachererwa musoro wemwana uyu. Mapurisa aya anga ane mbwawo zvakare dzanga dzichifembedza dzichitsvaga musoro wemwana uyu. Ndakamirira Studio 7, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vagadza komiti yevanhu vatatu ichaferefeta mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndewere avo vari kupomerwa mhosva yekusafambisa basa ravo zvakanaka. Vasimbi Mubako ndiwo sachigaro wekomiti iyi uye vachange vachishanda nemagweta maviri anoti vaCharles Warara namuzvare Yvonne Mashora. Komiti iyi ikawana amai Ndewere vaine mhosva inozopa pfungwa dzayo kuna vaMunangagwa avo vanozotora danho rekudzinga amai Ndevere basa kana kuvaranga. Mo Ibrahim Foundation iyo inoongorora mamiriro ezvinhu munyaya dzezvemagariro evanhu matongerwo enyika pamwe nenyaya dzezvoupfumi muAfrica yaparura gwaro rinoti makore gumi adarika Zimbabwe ndiyo nyika muAfrica yose yabudirira zvakanyanya munyaya dzekusimudzira kumaruwa kutanga mabhizimisi uye zvevakwa. Zimbabwe inonziwo iri kuita zviri nani paurongwa hwekurwisa uori. asi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu uye dzidzo zvinova zviri kuderera zvakanyanya. Zimbabwe iri pachidano chechimakumi matatu nematatu muAfrica panyika makumi mashanu neina dzakaongororwa mugwaro richangoburwa iri rinonzi Ibrahim Index of African Governance kana kuti IIAEG. Vamo Ibrahim ishoroma yakaberekerwa kuSudan asi ichigarawo kuBritain. Vanopawo mubayiro unonzi Mo Ibrahim Achievement in African Leadership kune mutungamiri wemuAfrica anenge abudirira kusimudzira mabasa eutano, dzidzo, upfumi nezvimwe. Panyika dzose dzemuAfrica, Mauritius ndiyo iri pamusoro-soro uye Somalia iri pasi-pasi pachidano chechimakumi mashanu nemana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo.
2020 Mo Ibrahim Index African Governance iri kutiratidza iyo kuti Zimbabwe yakwanisa kukwirira ranking yayo kana takatarisa nyaya dze Foundations for Economic Opportunity and Human Development. Hongu overall rank yedo haisada nyanya kukwira zvakanyanya zvayo tichiri panumber 33, but tirikuona kuti pane ka improvement kaitika and kakakosha ikako.
Kose muchiti izvi zvakakosha, Dr. Chitambara?
Nekuti maripota akaita seaya anokosheswa nevanhu vanenge vachida kuisa mari, vatingati mainvestors. Saka nyika kazhinji iri kuita progress yakanaka in terms of kusimbaradza nyaya dzegovernance, in terms of kusimbaradza nyaya dze even human development institutions. Zvinoita kuti mainvestor ade kunge achiisa mari munyika iyoyo, uye zvinoitawo zvakare kuti zvemabhizimusi zvivandudzike zviwe nyore, not just even kuma foreign investors but also even ku malocal investors. Saka zvakakosha kuti tirambe tichiimprova performance yedu, tirambe tichistrengthen ma institutions edu egovernance, kuitira kuti environment yedu iwe yakasununguka.
Asika vamwe vanenge vari kuti havatenderani nezvimwe zviri mugwaro iri, zvikuru pachitariswa nyaya dzehuori, vachiti havasi kuona zvinenge zviri kuchinja muZimbabwe. Munoona sei nyaya?
Chiri kuitika ndechekuti hongu in terms of kuisa atingati mainstitutions oro mitemo tamboita a bit of progress ipapo, basi dambudziko rinowanzokuizouya in terms of implementation yema institutions. So on paper yes, the pane progress, but I think pachine ma challenge paku practice ma institutional reforms iyayo nemamwe ma rules and regulations.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunare muHarare. Vari kufambisa kuverengwa kwemavhoti mudunhu reGeorgia muAmerica vakatarisana nenguva yavanofanira kupedza kuverenga mavhoti aya pakati peusiku hwanhasi pasati pasvika. Kuverengwa zvakare kwemavhoti anosvika mamiriyoni mashanu kuri kuitwa uku hakunei nezvinofungidzirwa kuti pangangove paine kukanganiswa kwakaitwa zvinhu mudunhu iri. Dunhu iri rinoti kuverengwa uku kuri kuitwa senzira yekunyatsoona kuti michina mitsva yakashandiswa yakaita basa rayo nemazvo here. Dunhu reGeorgia rinofanira kuzivisa akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika mudunhu iri nemusi wechishanu. Kana zvakabuda mukuverengwa kwemavhoti zvazviviswa, mutemo wemudunhu iri unopa mukana kumunhu anenge akundwa kuti ape chikumbiro chekuti kuverengwa kwemavhoti kuitwe zvakare kana paita mutsauko uri pasi pe 0.5%. Pakatanga kuverengwa mavhoti aya svondo rapera, vaJoe Biden veDemocratic Party, avo vanonzi nemasangano enhau ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica, vaitungamira nemavhoti zviuru gumi nezvina kana kuti 14,000 pamberi pavaDonald Trump veRepublican Party, uye vari mutungamiri wenyika asi iye zvino vaBiden vave kutungamira nemavhoti zviuru gumi nezvitatu kana kuti 13,000 vaTrump vari kuramba kubvuma kuti vakakundwa navaBiden izvo zviri kupa kuti kutambidzanwa kwemasimba kusafambe zvakanaka muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurukuro munyaya dzekutengeserana pakati peBritain nenyika dziri muEuropean Union dziri kuramba dzichiitwa apo urongwa weBrexit transition hwava kusvika kwamvura yacheka makumbo. Kutengeserana kweBritain neEuropean Union kune zvinhu zvinokosha mabhiriyoni emadhora mazana masere nemakumi masere nemashanu kana kuti $885 billion pagore rega rega. Apo chirwere cheCOVID-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda muAmerica pamwe nemunyika dzepasi rose, vanhu vakawanda vave kushandisa zvikwanisiro zvepadande mutande vachiona kuti zvinhu zvakamira sei muupenyu hwavo uhwo huri munjodzi yechirwere ichi. Vadzidzi vaviri kubva pachikoro cheCarnegie Mellon University mudunhu rePennsylvania vakagadzira zvikwanisiro zvepadande mutande zvinoita kuti munhu aone mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeCOVID-19 munyika dzose pasi rose. Sangano reproudly 263 Global iro rakaumbwa nezvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa mushure mekunge zvaona kuoma kwakaita kutanga mabhizimisi kana usiri chizvarwa chenyika iyi, riri kubatsira zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nezviri munyika nemikana yekutanga mabhizimisi azvo zvega. Vakaumba sangano iri uye vari ivo mukuru weproudly 263 Global vaStanley Makwara vanoti vakaona kubatana kwezvimwe zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa uye kutsigirana kwazvinoita mune zvemabhizimisi izvo zvakaita kuti vati kana vana veZimbabwe vanozvigonawo. Vamakwara vanotiwo chinangwa chesangano ravo iro rave nenhengo dzinodarika zviuru zvitatu ndechekusimudzira mabhizimisi nemagariro evanhu kuburikidza nekubatana vachizivana. Vamakwara vanotiwo seproudly 263 Global vakaumba bhanga rinonzi Hello Sawira Nhlobo kana kuti HSM Bank rinove remubatanidzwa wezvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa mushure mekuona kunetsa kwazvinoita kuti munhu anga achikwanisa kukwereteswa mari nemabhanga yekuti atange mabhizimisi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamakwara kuti tinzwisise nezvesangano ravo.
Zvatinoita tinosimudzira mabhizinisi uyezve nekugara kwatakaita macommunities zvekare. Tinobatana nekuzivana ndo zvakatikoshera izvozvo. Tinosimbisa mabhizinisi yawo kuti agone kumira pache zvawo. Tinotsigirana zvakanyanyisisa nekuumba ikonomi yedu tichibva kuno kudiaspora nekudzidzisana kuti tingaite mabhizinesi zvakaita sei.
Chii chakaita kuti munge muchitanga proudly 263?
Mukutanga kwatange taita proudly 263 tange taona iko kurwadzisa mukutanga mabhizinesi tiri muno muSouth Africa kuti munhu angatange sei ende ruzivo rwacho rungabve kupi, uyezve kwairo bhizinesi racho ndaritanga ndicharipaidzira kuna ndo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti taona izvozvo. Takabva tatarisa zvimwewo zvizvarwa zvisiri zvemuno muSouth Africa zvine kubatana, tikati kwesisu tadii taita sekudaro. Vanosimudzirana, angadai ari maNigeria, angadai ari maPakistan, angadai ari maIndia, vanouya pamwe chete vachitengerana pamwe chete vachisimudzirana vachishambadza pache zvavo kuti ndine zvakati nezvakati. Ndozvo zvinhu zvakaita kuti tikwanise kuti titange proudly 263 kuti tinge tichishambadza zvinhu zvatinotengesa, titengeserane nekutengerana nekusimudzirana nekubatsirana pane zvinhu zvose zvatinoita. Uyezve zvimwe zvezvakare chakande kuti ndidaro ndaange ndashaya kuti akomana iyo repi ndingaiwane kupi, ndiani angatitengesere madora, ndiani angatitengesere matemba. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti tisimuke tikati aiwa pane zvatinokwanisa kuita, pane kubatanidzwa kwatinokwanisa kuita tiri muno mudiaspora.
Ndezvipi zvimwe zvinangwa zvamuinazvo sesangano reProudly 263?
Zvimwe zvezvinangwa zvatiinazvo seProudly 263 Global, mukubatana ikoko isu vana veZimbabwe muno muSouth Africa kana mudiaspora, kuona nekuti tisimudzirane uyezve nekuti tingashambadze sei zvinhu zvatinoita pachi zvedu. Izvo zvakatikoshera zvakanyanyisisa nokuda kwokuti ndizvo zvinogona kuti zvisimbise nekusimudzira mabhizinisi yatinoti iyo networking.
Chii chinodiwa kuti munhu anga ari nhengo yeProudly 263?
Kuva nhengo chinhu chakatikoshera, sezvizhinji kunzwisisa kuti chii chinombonzi kuva nhengo. Hapana mari inobhadharwa, unozadzisa hako mapepa acho wonzwisisa kuti chii chinombonzi usahwira. Usahwira ndo yatinoti modho yatinoshandisa pamabhizinisi edu nekuita kwatinoita sangano reProudly 263.
Sangano renyu rakanangana nekushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika chete here?
Tinogamuchira mhuri yedu yevana veZimbabwe zvinei kuti uri kupi. Hatingogamuchiri madiasporans chete, tinogamuchira even varimo muZimbabwe zvekare. Tinoshanda navo mabhizinisi akasiyana siyana, pataita ma trade firm uno muSouth Africa. Kune vamwe vakabva kuZimbabwe vachitoya vachishambadza mabhizinisi avo muno. Urongwa hwedu ndewekuti tinge tichifamba tichienda kwese kwese tichishambadza, tichiita iyawo matrade fair evana veZimbabwe kwavari ikoko. Nekuzivana nekubatana ndo zvinogona kuti tikwanise kusimbisa.
Avo vanga vari mukuru weProudly 263 Global vaStanley Makwara vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu vakawanda vari kurangarira mwedzi uno uyo wakabviswa nechisimba vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Vamwe vachiti zvinhu zvatonyanya kuoma munyika, asi vamwe vachiti vanhu havafaniri kukanganwa chazuro nehope. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vamwe vakaita semumwe mugaro wekwarusape vafambai fambai vanoti zvinhu zvaive nani munguva yavamugabe, sezvo vamugabe vaitombomira mira kugadzirisa zvinhu izvo vanoti zviri kutadza kuitwa navamunangagwa.
Panguva yamugabe zvinhu zvakazvitombori nani, iko zvino zvinhu zvatooma, everything is going up. Tine urombo kuti tanga ichitoshuwa kuti dai vamugabe vanga vatoripo vatombogadzirisa zvinhu, nokuti vari kuramba vakangonyarara. Tiri kuti gadzirisai zvinhu, vari kuramba vakangonyarara.
Vaata Tangara vakapedza zvidzidzo zvavo paMidland State University vanoti kudzidza kwavo kwakarwadza pasi peutongi hwavamunangagwa. Vachangara vanoti munguva yavamugabe vaikwanisa kurarama vachidya pachikoro, asi pari zvino vave kupiwa mari shoma nevabereki sezvo vabereki vavo vasawane mari sezvavaimboita nguva yavamugabe.
Ndofungoti nguva yamugabe yanga yakanaka nenyaya yekuti taikwanisa kuenda kuti chikoro nematak mani, taikwanisa kupiwa mapocket mani nemaus, tichikwanisa kudya kudh nechikafu nemutengo wakadzika uri pasi stereki. But nguva yanew dispensation yakatirutotikanganisa mamwe mastudents just because chikafu dh chichitodhura, apa chichabikwa zvakanaka.
Mukuru wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyange zvinhu zvainge zvakaoma nguva yavamugabe vaipiwa mari yavo nemadhora ekuAmerica, izvo zviri kutadza kuitwa navamunangagwa. VaMasaraure vanoti nguva yavamugabe vaipiwa mari yavo yebhonasi yakakwana nemabenefits ose, izvo zvashanduka nguva ino yavamunangagwa.
Kuvarairidzi, tinoona hurumende yavamugabe yaitibhadhara mari inokwana United States dollar 540, iyo yanga iri mari yaikwanisa kubhadhara zvikwanisiro zvosanganisira chekudya, pekugara, zvekupfeka nezvimwe zvakadaro. Hurumende yavamunangagwa yakaba mari yedu ikatidzikisira mari yedu kusvika paus dollar 45 kachasama salaries kana 50 zvichienderana nemagrades evanhu. Tichitarisawo nyaya yebhonasi, vamugabe vasati vabva taitambira bhonasi ranga riri 100% yesalari yese, singata mahala wenze yese zvese 100%, asi pakazouya hurumende yavepo ita kunzwa bonus raakuitwa zvidomwa domwa zvekunzi munopiwa ne basic salary nemalawenzi mairi mamwacho achatariswe pa bonus.
Vamasaraure vanoti chimwe chinoita kuti vadzidzisi vaone kunge nguva yavamugabe zvinhu zvanga zviri nani ndechekuti vamugabe vaive nekakuremekedza vadzidzisi nekuti vaitaurirana navo kwete zvehurumende yavamunangagwa.
Manegotiations hongu nguva yavamugabe aiitwa paine udzvanyiriri sehuchiriko asi zvaive nani zvezvinenyaya yekuti hataiona hurumende ichianaunza maagreements emanegotiations iyo negotiation yacho isati yaitwa. Saka vanga vaine respect yenegotiating process sezvo asi kunyange zvazvo mitemo ichingori imwe chete inongodzvanyirira mushandi yatichiushanda nayo nanhasi.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti uri nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwanyanya munguva yavamunangagwa.
Izvi zvavagara vachiita even mugaba aripo ndozvavari kuendera mberi vachiita. In fact vatozowedzera mastaira kana zvimakambi ekutyora kodzero dzevanhu, makambi ekurwadzisa vana vaZimbabwe, makambi ekuti zvinhu zvisafamba munyika, mabasa kusina, nzara iyi yakakunga chisero. Ndo zvava kuita zvekuti vane makambi epamusoro kupfuura vanga vanawo nguva yamugabe.
Hachina kukwanisa kunzwa divi rebato rezanu PF sezvo mutauriri webato iri vaPatrick Chinamasa vanga vambovimbisa kutaura nesu vanga vasadavire nharembozha yavo. Asi mukuru anoona nekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti zvinhu zvavanani pasi peutongi hwavamunangagwa. Vaimbove gurukota muhurumende yavamugabe vaJonathan Moyo vanyora padande mutande ravo reTwitter vachitenda mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe kuti vakavanunura kuti vasaurayiwe nemasoja. Asi vaMoyo havana kutaura kuti vakanunurwa sei. Vamugabe vakamanikidzwa kusiya basa makore matatu apfuura mwedzi uno izvo zvaita kuti vamunangagwa vapinde panyanga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Pazuva iri tetemazve taifunga kuti isu tiri kuenda kuti tizvisunungure uyezve taisatarisira kuti zano PF idzokorore zvekare. Taifunga kuti haye zvine izvi manje takuenda kuma free and fair election, takabva tatobirwa futi maelection acho. Saka zvino zvakabva zvakaoma. Zuva reda tanga tisina hedu takana takangosiya hedu vamugabe vakatofirapo zvanga zvitori nani. Dani kuvabvisa zvatakaita zvinhu zvaoma tanzwa muno muZimbabwe.
Taurai news tarenyu uyezve mugotaurai nekuti zvanyanyooma zvii
zvanyanyooma. Ndinoitwa ndati ndinoitwa elder piri zvaoma muZimbabwe iye zvine izvi. Cost of living chaiyo chaiyo yaoma iye zvine izvi. Zvinhu zvaakutengeswa nemaus dollars hazvicha munhu ari kupuhwa mabhondi kuti uachinje mabhondi acho uendese kumaus dollars unenge usina kana mari. Tikuona kuti macivil servants ezvine izvi ari kupuhwa mari isingasviki iri pasi pe$50 per month. Zvinonyatsoratidza kuti upenyu hwemunhu hwaoma, zvinhu zvanyanyooma kamuraramiro chaiko chaiko. Uyezve chero vanhu vakada kuratidzira izvine izvi pari kushandiswa fosi yakanyanyisa yekurova vanhu. Takaona vanhu vachiabductwa vakawandisa nerate yataisatombotarisira munguva yanamugabe iye zvanga zvitoni nani. Apa zvakabva zvatoita wesi.
Saka muri kumbotarisa here zviri kuitika ikoko kuno kuAmerica pamaelections? Zvinoreveiwo kwamuriko?
Zvakaitika hazvo kuAmerica zvinotiratidza kuti munhu wese anenge ane simba. Zvino izvi manje ruling party, muno muruling party haingamboti tabiridzirwa, iyo ndo inotobva. Saka zvakatiratidza ndezvekuti munhu wese anenge ane simba mumaelection ekuAmerica. Saka muona ruling party yakuti takabirwa. Munomu tinongotarisira kakuti opposition ndo inenge chiti yakabirwa. Saka zvinongotiratidzawo hedu kuti kune ma free and fair election.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Muchirongwa che live talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusaya muchinzwa nhau dze isindebele.